Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikunguru 28/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vagari vemuchinoyi vanoti vanzwa nekubhadhara mari yenzvimbo dzepekugara kune vanhu vakapiwa nzvimbo nebazi rematunhu kana kuti madeveloper asi pasina zviri kuitwa. Kanzuro yeguta reHarare yekurudzira vagari kuti vashandise mvura yemumatsimi avakachera pamisha yavo kana migodhi kana kuti mabohol zvine hungwaru sezvo mvura iri muvhu yadzikira zvakanyanya.
Kurudziro yedu kuvagari ndeyekuti 1 musasvibisa mvura, marara enyu musaisa mune mvura oro musangoisa marara pese pese anopedzisira apinda mumvura. Totiwo vanenge vashandisa mvura, bhadharai mvura yenyu kuti kanzuri ikwanise kuwana mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura. Totiwo vaya vane migodhi yavo padzimba, musarambe muchingodiridzira nemahosipaiti nokuti water table iri kuramba ichingodzika, hakuna mvura.
Bato reMDCT rinotungamirwa namuzvaro Tokozani Kupe rinoti harina kuda kukwikwidza musarudzo dzeby-election dzichaitwa mudunhu reGlenview South, uko kuchakwikwidza waVincent Tsvangirai senzira yekuremekedza nayo mutungamiri webato reMDC wekutanga Mushakabvo vaMorgan Tsvangirai. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vemuchinoyi vanoti vanzwa nekubhadhara mari yenzvimbo dzepekugara kune vanhu vakapiwa nzvimbo nebazi rematunhu kana kuti madeveloper asi pasina zviri kuitwa. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoyi kukomisheni iri kuongorora kutengeswa kwenzvimbo dzehurumende zvisiri pamutemo, vashailok mugandare vanoti havasi kufara nemari yavari kubhadhara mwedzi wega wega kuna vaobhedhaya musindo asi pasina kuvandudzwa kwenzvimbo dzavakapiwa. Vamugandare vaudza komisheni iyi kuti kunyange vachibhadhara mari inoita madhora makumi masere pamwedzi, nzvimbo yavari kugara haina mapombe emvura neanofambisa tsvina, izvo vanoti zvinoratidza kuti mari yavo iri kushandiswa zvisiri izvo navamusindo.
Dambudziko ratinaro nderekuti takajoina Agape Housing Cooperative Trading and Investment of Africa Network tichisubscribe mari dzedu ikoko, but to our surprise background hapana kana chiri kuitwa, no development, no water, no sewer, no road yakanaka. This mismanagement of funds.
Vamugandare avo vakatanga kubhadhara mari iyi muna 2011 vanoti chave kuvashamisa ndechekuti mushandira pamwe wakapindwa nevanhu vaida nzvimbo dzekugara uyu wave kunzi ndewemunhu mumwe chete vanova vamusindo.
Kubva muna 2011 tichibhadhara mari idzodzo kusvika iko zvinozvo, tatoona kuti mari iringodyiwa havasi kudevelopa. Vauya kwatiri vakuti hatisiri cooperative, yakambani yangu aidaro ndiwo bhadhara musindo, akuti iyi ikambani yangu ndoita zvandinoda nayo, hatichagari pasi secooperative rodi, vakuita zvaanoda iwo nesu.
Mumwe mugari amai Chenai kumwala vanoti zviri nani kuti vabhadhare mari kukanzuru pane kuti varambe vachibhadhara vamusindo avo vavanoti vari kudya mari yavo. Amai kumwala vanoti vakanyeperwa navamusindo kuti vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vainge vachitsigira huronga hwekuwanisa nzvimbo dzekugara uhu.
Zvinhu izvi takanga tazvikudzwa zvinhu zvine chekuita futi nezanupf vapresident vamugabe vachange vachikubatsirai vakakutsvagirai madhona vachiburikidza navamusindo. tapiwa maofa leta anima send number but ground panga pasi na masenda chokuti chirati zgonzi ii send ya kwe hapana
vamo sindi wanashawezi wakuzo pa uchapupu kukomisheni ii akipa wakambu pa uchapupu kukomisheni mwechete kwa mchari wakati ya wasati wa darika nguwa iye kuwandu za njimbo ze kugara za wakapiwa sezo wakapiwa makore gumi kutivaise migwagwa mvura ne mapombe china kusafambiswa zvakanaka kwenzvimbo dzekugara kunonzi kuri kuitika ukukaroi uko nhengo dzekubatana cooperatives dzataurira komisheni iyi kuti kanzura haisi kufambisa zvinhu nemazvo. Mukuru wekubatana cooperatives varodwe Shangwa vanoti kugadziriswa kwenzvimbo dzavo dzekugara kuri kutora nguva yakareba asi ivo vachibhadhara mari kubvira muna 2014.
Damuzi watungori naro ndile kuti ma kudevelop masenzi kuti kwatora nguva yakareba chete because we are paying for rentals, we are paying for what, but service yedu yacho ishu hakuna service.
Vachitaura kukomisheni imwe chete mukuru mubazi rezvematunhu vaChristopher Shumba vabvuma kuti kupiwa kwaiitwa nzvimbo dzekugara nebazi iri kwainge kusina kunyatsojeka zvikuru muhofisi yezvekurongwa kwezvinhu kana kuti planning.
From the way I have seen it myself and assessing it, it came in as an approval of a layout plan, not any other paper that I have seen in terms of my side as a ministry. The last thing submitted a layout plan, and the Department of Physical Planning approved that layout plan.
Komisheni iyi iri kutarisa nzvimbo dzehurumende dzose kuti ndivanaani vagerepo uye kuti vakagara zviri pamutemo here kana kuti vane magwaro anovapa mvumo yekugarapo here. Zviri kubuda pachena kuti bazi rezvematunhu rakapa vamwe vanhu nzvimbo dzekugara kuti vadzivandudze vozopa vagari pave nemvura nezvimwe zvinodikanwa, asi hapana chiri kuitwa sezvo dzimwe nzvimbo dzakatotengeswa kune vamwe vanhu pasina zvakaitwa izvo zvinonzi hori. Vamwe vakapiwa nzvimbo vasina zvavachivaita kwemakore anodarika mashanu ndimuzvari Tanya Rushesha, mwana wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa Muchinguri Kashiri, avo vakapiwa mahekitere 40 pamwe nenhengo yevechidiki yeZanu PF vaMike Chimombe, avo vakapiwa mahekitere 30. VaChimombe vakaudza komisheni kuti vakabhadhara mari yose yekutenga nzvimbo yavakapiwa inoita madhora ekuAmerica ZM50 uye havasati vasimudzira nzvimbo iyi nekuda kwekuti vakatorerwa zvimwe zvikamu navaBen Swanepoel uye nyaya iyi iri kumatare dzimhosva.
Kanzuri yeguta Harare iri kukurudzira vanhu kuti vashandise mvura yemigodhi yavakachera padzimba dzavo kana kuti mabhoro zvinehungwaru, sezvo mvura iri pasi yadzikira zvakanyanya zvekuti guta rinogona kuita dambudziko remvura nekukasika. Mutauriri wekanzuri yeHarare vaMichael Chideme vanoti vari kukurudzira vagari kuti vasasvibisa mvura sezvo kanzuro yave kuda mishonga yakawanda kuchenesa mvura iyi. Vanoti sekanzuru vave kukurudzira vagari kuti kunyange mvura iri yavo ngavasaishandise mukudiridzisa tsangadzi dzavo uye kuti vaichengetedze. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kurudziro yedu kuvagari ndeyekuti 1, musasvibisa mvura, marara enyu musaisa mune mvura oro musangoisa marara pese pese anopedzisira apinda mumvura. Totiwo vanenge vashandisa mvura, bhadharai mvura yenyu kuti kanzuri ikwanise kuwana mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura. Totiwo vaya vane migodhi yavo padzimba, musarambe muchingodiridzira nemahosipaiti, nokuti water table iri kuramba ichingodzika, hakuna mvura.
Muri kugarawo heri pasi nevagari muchivazivisa nezvematanho iwaya? Nokuti tinoona kuti vakawanda vanetanga vasingazive matanhusa.
Matano iwaya ari kuziviswa kuvagari, asi kana vanhu vari panyunyuto vari pakuchema vanotaura kuti hatisi kuziva zviri kuitwa. Asi mukaenda pese patinotaura nevagari kumakanselers makanselers meeting pama social media platforms pedu munoona vanhu vachipopotana zvatenge tataura kuti mvura hakuna asi mashoko anenge atosvika kuvanhu
ko panyayo yekuti vanhu vava nemvura yakachena tirikunzwa kuti mvura iri kuwanikwa yacho kana yazowanikwa inenge yakasviba zvakanyanya zvii zviri kuitwawo
mvura kana yazo yakuenda kuvagari inenge yacheneswa asi kurudziro ndeyekuti ngatibhadharei mvura yatashandisa kuti tirambe tiine mishonga yekuchenesa mvura
tinonzwawo kuti kanzuru inoda mishonga inosvika gumi nemumwe chete yekuchenesa mvura mungajekesa ipapo
hongu ndizvozvo mvura yedu yasviba zvakaomarara kwazvo yekuti yakuda mishonga yakawanda kuti inge ichichena
saka mishonga iyi yasiyana papi neyamanga muchimboshandisa pamari here dzekuiwana
mishonga yawedzera pane yatabe tichishandisa zvinodhipendawo nenguva yegore nelevel of pollution nelevel yemvura yana kuti inge yakaita sei kuti tinoshandisa mishonga mingani asi kuwanda kwemishonga kunowedzerawo mari yekutenga mishonga nokuti kuwedzera mushonga umwe chete kunowedzera mari
taionawo kuti papaine kugadzirudzwa kwaiitwa kumoton jeffrey kwasvika papi
kugadzirudzwa kwaitwa kumoton jeffrey iko zvinezvi tina kuti tiri paover 90% yekugadzirudza asi imakeup yatinenge tingoita iyi tombopa muenzaniso wemunhu achembera munoda kumba makeup mukaisa maiyeringi mukaita chii mukaisa makeup mukaisa pemu asi hazvichinzi yekuchembera kwemunhu tiri kuti solution paharare ndeyekuvaka madhamu matsva anopa mvura yakachena ari kumusoro kweharare kwete kuzasi kweharare kunoenda tsvina yese
vanga vari mutauriri weguta reharare vamichael chideme vari parunhare muharare nestudio 7
yo kule pepukai
we love you
saverio
yeah
it's a pressure
now we're chifty
my instagram ndapaga masista ndapaga munhu wese masista doro tadira pazita paza vari pazita paza kana ma ancestors yeah waya waya
inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dance of Fada makaterera studio 7
bato reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe rinoti harina kuda kukwikwidza musarudzo yeby-election ichaitwa mudunhu reGlenview South uko kuchakwikwidzwa navaVincent Changirai vakamirira MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mutevedzeri weMDCT vaObert Gutu vanoti bato ravo raive nenhengo dzakawanda dzaida kukwikwidza musarudzo iyi asi seutungamiri vakazosvika padanho rekuti vasakwikwidza senzira yekuremekedza nayo mutungamiri webato reMDC wekutanga mushakabvu vaMorgan Changirai. VaVincent Changirai vanoye mwana vavatsvangirai ndemumwe wevanhu vapfumbamwe vakasvitsa mazita avo kudare renomination court nemusi wechishanu chapfuura vachizivisa kuti vaizokwikwidza musarudzo dzekutsiva chigaro chakasiyiwa namushakabvu amaivimbai tsvangirai java avaive mwanasikana vavamogeni tsvangirai vakashaya mushure metsaona yemumugwagwa. Ngatinzwei vagutu vachitsanangura.
Chiona nematambudziko akapinda mhuri yokwatsvangirai the past few years, 2 years ago zvakatinetsa seutungamiriri takagara pasi tikashushikana tikati pakuzooneka takunge tiri kukwikwidza mwana wemutungamiriri wedu muchirungu tingangoti takazviona zviri unconscionable zvakatipa nguva inogozha zvakatipa nguva inorema nokuti takati zvinezvi ngapa takutorwisa ivo vatsvangirai vacho mbuni isu tichitiwo havana zvavakatikanganisira munhu achinoremekedza mutekwa tekwa saka takaona sekuti senge taakutsvaga candidate ane senge achikondesta akamirira MDCT achikondesta against Vincent Changirai zvakafanana nokuzviruma tikati in honor of the memory of Dr. Morgan Changirai isu hatisi kuzorisa candidate ndo sajesera takabatsoutungamiriri saka pakada kumbokweshana mashoko amwe akati idemokrasi demokrasi hazvina basa kuti ndiani akwikwidza angatikwikwidzei chete tikati zviripo izvozvo zvekuti kune dzimwe nguva dzokuti tinofanirwa kushandisawo tingangoti muchirungu morality tiri vanhu vatema hunhu hwedu hatisi kuzobudisa candidate kuGlenview South.
Asika vagutu bato renyu makaisa candidate musarudzo dzapfuura makakwikwidzana naamai tsvangirai java chii chazoshanduka apo
zvinhu zvinochinja nekukasika mupolitics jonga zvakaitika ndizvozvo vateereri ndomunga vanoyeuka Asi takaona sabuti neza kaza itika ukaona rikangoti mataona kaza itika kushaika uka Kevin Bai tikaona kuti just a few days ago gogomundu wala kashaika saka tiremera takaona kuti parizino Glenview South zvapamirira mukomana uyu mwana wetu uyu Vincent tombosiya kadaro asi nangari any other candidate asiri Vincent Changirai aiwa taisana kwambira akacheka makumbo.
Hamuzoonekwa here sekunge matya kukundwa zvine mutsindo musarudzedzi motsvaga unzira
yekuenda nayo musarudzedzi. Unoona jongaka politics is about competing. Isu hapana chatinotya nokuti kumukoso ukaonawo kuti tinoita vacandidates tine candidate kumangwe tine candidate kurupani east saka iyi ndingangoti muchirungu ama special circumstances.
Vanga vari mutevedzero wemutungamiri webato reMDCT Vaobert Gutu vari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende Afghanistan vanoti motokari yanga yakapakatiswa mabhambo pamwe nepfuti zvashandiswa mukurwisa vanhu muKabul, izvo zvauraya vanhu vangangoita vaviri, vamwe 25 vakakuvadzwa. Iran inoti urongwa hwenyika dzemuEurope hwekuumba mubatanidzwa unochengetedza ngarava dzinotakura mafuta dzinenge dzichipfuura nemupersian gulf kana hwakaitwa hauna kunaka uye ndehwekudenha. Zvinotomboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai zvondorega-rega. Ini ndini Mike Hove. Nasi tichikuendera mberi tichikurukura nyaya yechirongwa chehurumende yeAmerica, chirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vhiki rapfuura tanga tina vasavelo nare. Nasi tina vaPassmore Ndlovu umwewo ari pachirongwa ichi. VaNdlovu, ndino mugamuchirai muchirongwa, zviri kufamba here mukoma muri kuno kuAmerica muri pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vanoita mabasa akasiyana-siyana? Ngatitangirei panyaya yebasa ramunoita, tiudzeiwo zvizere.
Aiwa, ndinotenda mukoma Mike nekuva neni muchirongwa. Ini ndingati ndinoita nezvedigital storytelling tichishandisa mamobile devices, saka ndinobika zvirongwa zveparedhio atingati mapodcasts, nekubika zvekare madocumentaries. Asi kuti tine maspecific communities andinoshanda nawo kuChirenzi. Takatarisa the Shangani people vari kuChirenzi. Inini semunhu akakurira kuChirenzi ndikadzidza ikoko, zvekare ndinonzwisisa upenyu hweikoko. By the way, I'm from the Shangani community. Saga, ndingati ndakakura ndisinganzwi rurimi rwechichangani richitaurwa paredio. Saga, nekudaro ndikatini zvakandipa kuti ndifunga kuti ndiite basa kairi kuti tisimudzire Shangani communities vave nevoice. Saka tichiita samapodcast andinoita ndine inonzi Swavutomi, chirongwa chakanangana nenyaya dzeShangani people. Ndovatinenge tichipinza muchirongwa vachitaura zvakawanda zvavanosangana nazvo. Ndine inonzi The Update with Pasmo, apo tinotarisa vechidiki tichenge tichipinza vechidiki vanga vadaiwa nematarenda nezvimwe zvakasiyana siyana vachinge vachitaura nyaya dzakasiyana siyana. Chinangwa chiri chekupa exposure kune vechidiki.
Nguva yenyu muri kuno kuAmerica muri pasi pechirongwa ichi cheMandela Washington Fellowship yave kusvika kumagumo, pane zvamungati madzidza here zvingachinja maitiro amunoita basa renyu?
Ndingati ini ndakadzidza zvakawanda chose mukuburikidza nechirongwa chinoichi. Chandakanyanya kunzwisisa ndikati leadership, takatarisa kuti ndange ndichiita zveleadership in civic engagement. Saka zvakandibatsira kuti ndinovimba kuti ndichidzokera kumusha kundoendera mberi nebasa randinoita, ndichange ndichikwanisa kushanda nevanhu vemunharaunda, ndichange ndichikwanisa kuremekedza vanhu vemunharaunda. Zvekare ndikati networking, kushandidzana nevamwe vangadai vachiita basa rakafanana nerandinoita, ndo zvinhu zvakanaka chaizvo, nekuti unodzidza zvakawanda mukuburikidza nekubatana nevamwe vanokwanisa kunge vane ruzivo rwausina iwewe mubasa rimunge muchiita nese.
Pari zvino muri kuno kuAmerica kune magetsi, mukapinda muchipatara mushonga uripo, mari iri kubatika. Zvese zviri kushayikwa kumusha zviri kubatika kuno kuAmerica. Nemaondero enyu muchakwanisa here kuzonyatsoshanda pamuchadzokera kuZimbabwe?
Aiwa, zvakangoomawo. Ndokape kuti unenge une basa raunenge uchida kuita, ndikati matargets uchitanga project une matargets ako kuti nenguva yakati ndifanira kunge ndapedza basa rakati, asi kuti nesituation yacho iyi unenge usingazokwanisi kunge uchisvika patarget yaunenge wakatarisana nayo. Saka zvinotiafekta pabasa ratinoita, tichingovimbawo kuti zvichange zvichigadzirisikawo kuti tinge tichiendera mberi nebasa ratinoita.
Aiwa, takunzwai zvakanaka vaNdlovu. Nguva ndiyo yadyana naMupeta Chirongwa muchikanda mazwi maviri matatu kune mhuri yeZimbabwe.
Ndinotenda nekuva neni muchirongwa mukoma Mike. Ndikati mashoko angu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe, vechidiki vese vakateerera, kana une project kana kuti basa rauda kutanga, zvakakosha tsvaka ruzivo pane vanokwanisa kukubatsira kuti uendere mberi nebasa rako. Ndatenda.
Mhuri yeZimbabwe mabakudzwa kuna vaPasmo Ndlovu, umwe wechidiki ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship chegore rino. Nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganai padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapo pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare BigMike3BIGMYKE3 paTwitter nepaInstagram. Mhuri yeZimbabwe, tosangana nemusechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Mike Hove, Mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike musakanganwa kuti nechipiri Mike anenge achikupai chimwe chirongwa chaanoita hurukuru nevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chimwe chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba.
Mane rakanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kupedzisa hurukuro yavaprofita yatange tichitandanisana nayo kwemasvondo maviri apfuura. Kuti vatipedzisire nyaya iyi, nhasi taunza Reverend Dr. David Simango vekuManchester kuUnited Kingdom, tikavabvunza mubvunzo umwe chetewo: chii chinonzi muprofita?
Muprofita munhu anoshandiswa naMwari kutsanangura zvinove pamwoyo paMwari kuvanhu nenguva yaanoda Mwari kuti vanhu vazive. Saka chiprofita chipo chinobva kuna Mwari chinouya kuvanhu chichizivisa vanhu urongwa hwaMwari.
Muprofita munhu akaita sei?
Muprofita munhu mutendi, munhu anotenda Mwari, sezvo ndati chipo kutaura kuti Mwari ndiye anosarudza achingopa munhu mumwe nomumwe zvokuda kwake chipo chaanongopa munhu umwe.
Iko kuprofita zvinorevei?
Kuprofita zvinoreva kutsanangura zviri pamwe wamwari kubvi kutarudzi, asiko neimwe tsananguro kuprofita sezvazvinotaurwa naPauro kuvakorinde kutanga chapuka 40 zvinoreva kusimbisa kereke nokuisimudzira kuti ive yakasimba pakutenda Mwari.
Muprofita anogona kutaura here mashoko ezviprofita nhasi kwapera nguva oshandura zvaambotaura?
Ipapapo mabvunza mubvunzo mukuru taizvo. Zvinoreva kuti izvo Mwari watinonamata uyu ndiMwari asingashanduki, nokuti tinoudzwa izvozvo kuvaHebheru chapter 13 verse 8 kuti Jehovha ndiye ndiye kutorona nhasi nokusingaperi. Asi manje soko ramabvunza rinokosha nokuda kwokuti iko mabvunza kuti po Mwari anogona kuzvinyambura zvinhu zvaakataura. Zvinoitisa. Ndingakupai mufananidzo kubhuku raJob, raJona. Jona wakatumwa naMwari pachapter 3 paverse 4 kuti audze vanhu veNinivha kuti richaparadzwa. Saka Jona akatoudza vanhu ivavo kuti Ninivha richaparadzwa. Izvi zvakanga zvichitotaurwa naJona nokuti zvanga zvabva kuna Mwari. Asi vanhu vakazoshandura pfungwa dzavo vakatendeuka kubva mune zvakaipa zvavo. Mwari zvaakanga ataura akazvitandura iye Mwari nokuona kutendeuka kwavanhu. Saka chiprofita chinogona kushanduka maererano netsika dzinoitwa nomunhu.
Munhu anogona here kurota hake oti chiprofita?
Pane mutsau pakati pekurota nokuprofita. Zviro kwazvo muprofita anogona kurota hope, neumwewo munhu asiri muprofita anogona kurota hope. Mutsau uripo ndokuti kana uchiprofita unogona kupuwa soko naMwari masikati machena kwakati ngwe, otaura newe nomwoyo wako noupenyu hwako kuti upe vanhu soko.
Munhu asiri mutendi anogona kuprofita here?
Pane mutsau uripo pakuprofita nokuda kwokuti iko tino muvengi wedu anoti Satani. Satani uyu anoda kuti azviitewo saMwari, saka anotevedzera. Asi chaasina manje Satani rudo. Saka zvipo zvose zvomweya mutsvene zviri mubhaibheri zvinogona kutevedzerwa naSatani. Zvose zvokuprofita zvese nokuita minana masaramuso anogona kuzviita. Saka kana munhu asingatendi Mwari, asinganamati Mwari, anogonawo kuita masaramuso sezvakaitwa nen'anga dzaFarao dzapaIjipita dzakashandura tsvimbo kuita nyoka sezvakanga zvichingoitwawo naMozisi.
Mataura nyaya yemasaramusi yevanhu vanotora tsvimbo dzichishanduka kuita nyoka, muprofita wechokwadi tinomuziva sei?
Muprofita wechokwadi anozikanwa nezvibereko. Soko rinoti nezvibereko zvavo muchavaziva, nokuti tinoudzwa kuna Mateo chapter 7 soko rinotiudza kuti nemazuva okupedzisira pazuva rokutongwa vachamhanya vaprofita kuna Jesu vachiti iteite taiprofita nezita renyu, tichiita mabasa makuru nezita renyu, neminana nezita renyu, asi iye Jesu unoti ndichavati bvai kwandiri mivaiti vezvakaipa. Saka muprofita wechokwadi anozikanwa nokuzvininipisa.
Vaprofita vanogadzwa here?
Vaprofita sezvo ndambotsanangura kuna vaEfeso, Paura anotiudza kuti iye Kristu Jesu pachapter 4 verse 11 ndiye akapa vanhu zvipo. Saka vanhu vaprofita ava vanhu vanogadzwa naMwari, naiye Mwari kana kuti yatinoti muchirungu calling.
Tinotenda zvikuru Reverend Dr. David Simango vekuManchester kuUnited Kingdom vatipa mashoko anovhara musoro wenyaya yevaprofita muchirongwa chedu. Ivai nesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndiri Tanono Kawande ndichikusarisai nemufaro ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanono Ka, tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo katinoshandisa Jesu isimba rangu. Tokupai zvabuda mumitambo yatambwa nhasi yeKasolaga Premier Soccer League. Yapera yakadai: Mushwane Stars 2 ZPC Kariba 2, Capes United 1 Ngezi Platinum 2 Wange 1 Tel 1-1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vamwe vagari vemuchinhoi vanoti vanzwa nekubhadhara mari yenzvimbo dzepekugara kune vanhu vakapiwa nzvimbo nebazi rematunhu kana kuti madhevhelopa, asi pasina zvavari kuita. Bato reMDCT rinoti harina kuda kukwikwidza musarudzo yebyelection ichaitwa kuGlenview South, sezvo kuri kumiririrwa nemwana wavamogen Changirai vaVincent Changirai. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina Standikile Mushanga.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 28 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa baqhube umcimbi omkhulu eBeria Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi yeqhawe lesizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo.
Inkomo umuntu obehlonipheka aba ongumuntu abakhulela ilizwe, ingakho kufanele ukuthi sihlale simkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle owayeyenzayo, eyenza le yunithi ubumbano kubantu. Umuntu owayengafuni kube lodlame ebantwini, ezwana lokuthi abantu ilizwe kube lokukhulu.
Iningi lithi ukusilela kwamafutha ezimoto awuhambisa kanye lamandla amagesi kulokhu kuqhubeka elizweni lanxa uhulumende esithi kule mizamo eminingi ayenzayo ukuqeda lolu hlupho.
Kufuneka kusile investment eningi efakwayo solar power. Hayi sikho sibona ukugebenga ukuthi siyathatha imali kuphile kuthiwa ngosibhayo labo abathatha imali yonke bayize. Akhenge ekhukhu nje ukuthi kunyana imali efanele yenze umbane ebantu zegwanda.
Abantu abayisithupha babhubhile engozini yemota duzane lemavinkilini eChachacha enkabazwe namhlanje ekuseni emgwaqweni weGweru Maswingo. Siseswa ezokholo ezamasiko leziphathelane labatsha kuwona lo umsakazo. Abantu abayisithupha babhubhile engozini yemota duzane lemavinkilini eChachacha enkabazwe namhla ekuseni ngemva kokuba imota yekhombi ichayanele inye eyohlobo lweHonda emgwaqweni weGweru Maswingo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ugcizelele lesi sehlakalo kumsakazo weZBC esithi kutshone abantu abahlanu kusenzakala lingozi, kwathi oyedwa wayatshonela esibhedlela seGweru General Hospital. Uthi omunye wabathathu abalimele kulingozi usesibhedlela seShurugwe District Hospital, njalo ababili baseGweru. Ukubikwa imota yeHonda le ibilubhekise kwele South Africa, kwathi eyekhombi ilubhekise eKwekwe kusenzakala lingozi. Abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa namhlanje baqhube umcimbi omkhulu eBeria Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi yeqhawe lesizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngugcweleyo ekhona le eJohannesburg.
Ukucela kuphuma eBeria Park abantu bezobona abaculi abamahlaya labalingisi beZimbabwe bebabhakela ukudla kwamehlo lendlebe. Umculi wezokholo uMayibonge Chuma oyeqembu lemvuselelo yamakholo ukuthi inhloso semqoka bekukukhumbuza beZimbabwe abasemazweni ukuthi kunengi umuyi angakufezanga osekusemahlombe abo.
Inkomo umuntu obehlonipheka aba ongumuntu abakhulela ilizwe, ingakho kufanele ukuthi sihlale simkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle owayeyenzayo, eyenza le yunithi ubumbano kubantu. Umuntu owayengafuni kube lodlame ebantwini, ezwana lokuthi abantu ilizwe kube lokuthula.
Kuleli gigi amachacho abegabhela inkulumo kwazise bekuqhuswa inhlobonhlobo yonke yezingoma. Le ekamasikhandi ekhuzwa umehlo kaZulu leqembu lakhe ijabulise abaningi. Isiphathamandla senhlanganiso yeJoshua Nkomo Foundation esebenze ndawonye le mingcwabo iKingdom Blue ekuqoqeni leli gigi umnumzana kwanelihlabangana uthi kuqakathekile ukuthi imbali kamuyi umqabuko ingakhohlakali.
Kulilanga elihlanganisa bonke abantu baseZimbabwe njengoba ubona abantu behlangene benje. Esikwenzayo ukuthi asifuni bandlululo ngoba uNkomo wayengalifuni ubandlululo, wayethanda ukuthi abantu bahlangane njengoba behlangane kanje. Ngakho sisebenzisa lelilanga ngendlela yokugqugquzela ukuthi ukubambana yikho kuletha intuthuko elizweni lethu laseZimbabwe.
Isikhulume senhlanganiso eqoqela umcimbi eMathebeleland Entertainment News umnumzana Mongezi Mpofu ukuthi bathembisa ukuthi ngomnyaka ozayo kuza kuba ngumkhunzi malanga wegigi. Siphuma ke enkundleni ngale emculi kamaskandi uzinjazi yamluma ethi Bulawayo layo ke equmswe kule mbuthano. Nalesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Mhlaba.
Ngelithi ukusilela kwamafutha ezimoto awokuhambisa kanye lamandla amagetsi kulokhu kuqhubeka elizweni lanxa uhulumende esithi kulemizamo eminingi ayenzayo ukuqeda loluhlupho. Uhulumende usanda ukubumba ikomiti yabaphathi ntambo bakahulumende ezadinga amacebo okuqeda loluhlupho. Njalo umnumzana Fortune Chase ongumphathi ntambo wezamandla amagetsi uphakathi kokukhulumisana lenkampani yeSouth Africa Eskom ukuthi isize eleZimbabwe kuloluhlupho. Uthi njalo uzahlolisisa ukuthi akula nkohlakalo ekwabeni amafutha ezimota emagalajini. Kambe imizamo le izasebenza na? Sixoxa lengcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Walter Sunungule Mbongolwane.
I wonder ukuthi abazalwenza laba bantu ngoba siyazi ukuthi kuvele indaba yamandla or isingathi electricity yasekhaya. The power. I feel indaba efuna ama-politicians. Indaba efuna abantu abazi ngolwazi lokuthi i-electricity vele isebenza kanjani. Ukuze kube khona kufanele kwenziwe. Kufuneka ingcwethi, kufuneka abantu abaqeqeshiweyo endabeni zoku-generate electricity abakwazi ukuthi khona kufanele ukuthi iZimbabwe yenze njani ukwenza ukuthi ithole electricity ezenelisa abantu. Ama-politicians lawa ingathi i-cabinet. Abana lwazi abasele ikhulumende kamnakegwele igcwele abantu nje ababuthaniswe ngenxa yokuthi bavulelana ukuthi ilizwe leZimbabwe bangalikensela kanjani. So sekuyindlela nje bayecaba abantu ukuthi abantu manje sebazele akusayeki phambili. So bazama ngazo zendlela ukuthi bathambele abantu amanga benze sengathi kule nto abayenzayo kungela lutho abayenzayo.
Siyabona njalo ukuthi umnumzana Fortune Chase uxoxisana le nkampani Eskom libona kuphumani lapha.
Akukho lutho luzaphuma ngoba siyazi ukuthi South Africa ibizele isikhathi eside iEskom beyisika umbane sisebenza umbane waseSouth Africa singakhokheli. So lokhu kwenze ukuthi iSouth Africa igcine isithatha ilakhulu lokuthi hayi abantu baseZimbabwe uma bengabhadali nayo iEskom ayisoze ifake umbane owaneleyo izofaka khona okwenza ukuthi iZimbabwe nezibhedlela ziphelele futhi kodwa ayisoze iEskom isinike umbane ongafuna ukuthi ugcwalisele abantu baseZimbabwe bethole umbane kulelo lizwe. So siyazi ukuthi khona nxa engabhadalanga lo thasi uzazibuyelela nje engutasi esiya ekhaya engalalutho azalithola eSouth Africa.
Okuyikho okungenziwa kuyini ukuqeda loluhlupho lokusilela kwamandla amagetsi lamafutha ezimoto okuhambisa?
Kufuneka ukuthi ubukhokheli baseZimbabwe kube yibukhokheli obuqotho bebe nendlela yokuthi banabe sebenza labanye abantu bebe ngabantu abaleqiniso. Kufuneka into ezihamba sebenza ngesikhathi esifitshane kube le plan futhi esingathi thina long term. Ngesikhathi esifitshane kuyafuneka ukuthi baboleke imali babhadale iEskom ngoba iEskom ikhona ukuthi ibaphe umbane owaneleyo.
Okwesibili kuyaphambili kufuneka kube neplan yokuthi manje ikaripa or ikhoyili lekhona ewanje ingasetshenziswa kanjani ukuthi kwenze umbalo oyanelisayo. Ngiyazi ukuthi kudala wabehlala bekhuluma ngokuthi bazokhulumisana nge-Mozambique kuthatha ukuthi omunye umbane ekhangorabhasa leyo ibona ifana ukuthi nalabantu abaklele bekhulumisana nge-Mozambique kwenziwe lokhu. Kodwa siyazi ukuthi yonke le nto ifuna ukuthi uhulumende ebe nguhulumende othembekileyo othandwa ngabantu, abantu abasi-investa banjena. Siyazi ukuthi kwezi nsuku kule ndlela eziningi imbane ezingayenzwa ngayo izimbazile elangeni iningi kakhulu. Funa kube ne-investment eningi efakwayo ku-solar energy, ku-solar power. Hayi lokho kubona ukugebenga ukuthi kuyathatha imali kuphiwe kuthiwa ngosivayo laba abathatha imali yonke bayidle. Akhe nje ukhukhu nje ukukhunyana imali efana ukuthi yenze umbane ebantwini begwanda. So siyakubona konke lokhu, kodwa ngiyabona umkhokheli uqhoto asiyindawo. Okufuneka nje ukuthi uhulumende lo okhona abantu bawusize kuphe labantu abangcono abazafuna ukuthi babusize ngokwesibili.
Lowo ngumnumzana Walter Nsunungulimbongolwane, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Senganamasiko wenziwe baba babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamntu sijuka-ke salokhu-ke okuthiwa i-marriages bill ebunjwa-ke ngurhulumente. Ngendlela ngoba ngilobaba ucecaphulu ucecaphulu-ke uligqwetha njalo kulilunga ledala lephalamende emele inkulumane. Babaphulu, siyakwamukela kuhle.
Ngiyakubingelela Gibbs, ngibingelela labalaleli.
Ye, akusitshele-ke ngamafutshane sibili nge-marriages bill le ukuthi ithini. Khonokho ke ongani ukuqakathekile kakhulu.
I-marriages bill yenza izinto eziningi eziqakathekileyo. Ngibona ingazani nxa siwukhangela umthetho wakhona, angiboni ingazani ngumthetho okumele ulahle wonke. Ngoba okwakuqala i-marriages bill ithi akulamntwana ongaphansi kweminyaka engu-18 ongayakwenza. Siyayazi indaba lezi sike sayikhuluma kakhulu. I-marriages bill iyakulungisa khona lokho. Okwesibili okwenziwa i-marriages bill ukuthi esile mtshado imihlobo emithathu eZimbabwe. Zapho ukuthi emithathu. Besilalwana ku-chapter 5:11 abadala abamazi njengoku chapter 37 siphinde sibe lomtshado i-customary law ovumela ukuthi umuntu nxa efuna angaba labo mama abaningi. Besile mthetho emibili ekhangele khona lokho. Sekuzahlanganiswa konke kube ngaphansi kwe-Marriages Act, konke kube yimtshado elinganayo. So lokho sibona ngazani yinto enhle ukuthi imtshado le ihlanganiswe ibe ngaphansi kwe-act eyodwa. Okunye okuqakathekileyo Dube yikubana izinduna zethu zizatrayinwa ziphiwe imvumo yokutshadisa abantu abatshada ngaphansi kwe-customary act. Ngoba siyakwazi izinduna yizo ezazi izinto zamasiko. Okusho ukuthi sokuzaba lula ukuthi abantu bafinyelele kuyarejista imitshado yakumasikana ngoba kune problem yokuthi abantu bebethada bengayibhalisa imitshado. Nxa imitshado ingabhaliswanga akusela muntu okwaziyo, akusela bufakazi ukuthi abantu batshade njani. So ngokunye okulutshwane okwenziwa yi-marriages bill engikubonayo okuhle.
Yes, njalo ukuthi kuthiwa umuntu siyavunyela ukuthi nxa ungubaba kube lomunye umfazi kumbe uthi la umfazi laye umkakho abe le boyfriend kumbe kuthiwa kuyini khonokho akukuxazulule khonokho.
Right, silo close 40. Nxa ngisithi close 40 nxa isese ibill sithi close, nxa isiyi-act sithi section. So okwakathesi kwenzela ukuthi kube lula kubalaleli mane ngithi kusilo section 40. U-section 40 lowana uthi yena umuntu ususithi ungaba lo muntu ohlalisana laye. Umuntu lo usezathathwa njengalokho okuthiwa yi-civil partner. Into entsha efakiweyo okuthiwa yi-civil partnership. So ungahlala nalowo muntu sokuthiwa hhayi usengu-civil partner wakho. Njalo u-civil partner lowo lanxa bangazi baba ngu-5 kathi ha bonke ngama-civil partner akho. Sikubona ku-aplaya kubomama, u-aplayela kubobaba. So sikubona kuyinto mina ngokubona kwami mina okwami kuzaba yingxubevange, yinto engazwisisekiyo. Bese kusithi akunani ukuthi uthadile. So ngingabe ngithadile lo nkosikazi wami, ungaba nomunye umuntu ohlala laye kumbe omthengela amagrosari. Zikhona izinto zakhona ezinye ezibhaliweyo kodwa azibhalelwanga zaphelela ukuthi lathi sihlale sikwazi ukuthi kusebenza njani. So umuntu-ke usengaba le-civil partnership leyo. sekukini njengamaZimbabwe ukuthi litho ukuthi naleya kuvuma kumbe alikwamukeli silikhangele lani ukuthi liphila njani vele eZimbabwe namasiko yenu. Njalo mina ngokubona kwami akuvikeli omama nabobaba abashadileyo. Ngibona ngani kuyingozi kibo kakhulu.
Ngihambe ukuthi ungagcina ukuqeda imitshado khonoko kungani kuyakhona mpophela ngamafutshanzini.
Mina lapha ngikhuluma njengophulo ngoba khona ngizakuya enkulumane ngizakuba ngizabiza i-feedback meeting next week eyokubuza ukuthi ngibuze abantu benkulumane bantu ngaze kubuya into enje lithi ngithini. Kodwa mina ngibona ingazani abantu benkulumane laba ngeke bayivume into enjalo. Ngibona ingazani into yakhona yinto engamukelekanga ebantwini njalo yinto enza singaboni ukuthi kanti vele indingeko yomtshado in the first place kuyini nxa sizakuba le nto enjalo.
Sithathele lithuba ukuthi sibonge ubaba ucaca bhulu. Ubaba ucaca bhulu ulwela ilungelo elikaZulu njalo khona ngale ke umele inkulumane edalwe lephalamende.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Eyita wona mfakazo muhle ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hove ngeviki edlule mthwakazo muhle besilomnumzana Sabelo Nare sithinta udaba mayelana ngohlelo lweMandela Washington Fellowship uhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa imisebenzi yabakhokheli abadabuka kwele Afrika abangabantu abasakhulayo. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili ngodaba lolu sixoxa lomnumzana Jabulani Leroy Sibanda. Jabu, ngiyakwamukela kuhlelo futhi Skipani.
Hayi kuhle, ngiyabonga Mike.
Thank you bafo. Bengicela ukuthi ungitshele ngamafishane mayelana lo msebenzi wakho.
Kuhle. Basically what I do is I'm involved in the gaming and game development scene back in Zimbabwe.
Sithinteni udaba mayelana ngemfundo bafo. Ngiyazi ukuthi lapho ukhona kwele Austin use-collision. Kukhona na ongathi usufundile na?
Siyafundisa futhi. We really get to impart the spirit of Africa ngapha eAmerica and sesifunda lokuthi ibhizinisi singayenza njani ukuthi siphumelele.
Thina lapho sidabuka khona kwele Africa eningi labantu bathanda ukuthakazelela ispirit le bayathi ubuntu. Lapho eningi bayasizana ukuthi hayi uneighbor wami ngathi ufuna ithukela uyaqoqoda athi phela ithukela lami ngimnikeza ithukela ngithi lapha kwele Melika ubona ngani abantu bayenza into efanayo na?
Hayi ngapha eMelika khanye ngathi ubuntu abukhangi kakhulu but what I realized is umfundisi wethu esifundisa eklasini ebekhuluma ngobuntu esitshela ukuthi thina esivela eAfrika kumele sikhangelane bona ukuthi singakhohlwa ubuntu bethu. So for me that was really touching ngoba you know ukuthi sitshelwe ngomuntu okhangela engaphandle esibona thina sizikhohlwa yikho khona lokho okungani kukunjaya ngaphandle.
Ushilo wathi bekulombalisi ngiyazi vele ukuthi lapho liseTexas like lafika emaklasini. Awusitshele mnumzana ukuthi ufunde izinto ezinjani?
Mina bemfunda i-leadership in business track. So bengikhangela ukukhula i-business yami engiyiqalise kwangekhaya.
Uke wangichasisela ngempela ukuthi i-business i-gaming ethina njengabasha siyayithanda izinto ezabo PlayStation labo Xbox. Njengoba ushilo thina iba target market yakho bafo. So lapho ubuse collegeini kwele Austin bakufundise izinto ezinjani mayelana nge-business ukuthi wena njengomuntu ongisakhulayo oyenza i-business ye-gaming kwele Zimbabwe ungayithuthukisa njani?
Akufishayela indaba manje ngapha e-Austin indawo yangkhona it's tailored for among new ideas and new industries. So e-gaming it's one of those where we're looking at it sisithi asikhangele phambili singakhangeli ngokuthi you know everybody should be either a bank teller or you know a teacher. I really respect ama professions wona lawo but We must know as Zimbabweans and as Africans that there is more to it.
Isikhathi lapho kwele Melika sesiyafika emaphethelweni ulawo inamazwi amabili amathathu okuphosela kule mule yeZimbabwe mayelana ngale experience yakho lapho lapha kwele Melika.
Bemfuna ukutshela abantu bangekhaya ukuthi mali ngazakelize iprogram ethiwa yiMandela Washington Fellowship. Ngicela ndikhangele sivili because it's really powerful and amehlo ayavuleka ma sesilapha. We get to experience everything in terms of i-culture ye-America nokubona ukuthi ngkhaya silakho konke that could build our future for us.
Danki, danki Jabu, ngiyabonga kakhulu ngingena kuhlelo lethu labasakhulayo bafo.
Ah, ngiyabonga Mike.
Isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3 BigMyke3 yiyona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili buhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove. Mtswaka zomuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga Mike, yesizwe ke esiphathelane lokholo.
Lichona njani emakhaya ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguNtungamile Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje nizabe mbala kwabase Efesu ichapter ka-4 ngibale ku-25 la ku-26 la ku-27. Sikhangela lapho uPaulu esifundisa ukuba singaphilisana kanjani nxa sihlalisana sonke. Verse 24. Gqokani umuntu omutsha odalwe nguNkulunkulu ekulungeni lokuba ngcwele. Libeke khatshana ukuqamba amanga, likhulume ngamuntu ngamuntu iqiniso kumakhelwane wakho ngenxa yokuba thina singamalunga andawonye. Nxa uzonda ungawoni, ungavumeli ukuba ilanga lize lehle ulokhu ulolaka, njalo unganiki isikhala uSathane. Kulo obetshontsha engasatshontshi, kodwa kasebenze ngezandla zakhe eyenza izinto ezilungileyo ukwenzela ukuthi laye aphe kulo olesidingo. Lingavumeli ukukhuluma izinto ezimbi ziphume emlonyeni wenu ngenxa yokuthi kumele lina likhulume lokho okuhle okuyisibusiso ukwenzela ukuthi lilethe umusa kulabo abalilaleleyo. Njalo ke lingazondisa umoya engcwele kaNkulunkulu ngenxa yokuthi nguye oyisiphawu sosindiso lwenu. Lingavumeli ukuzonda lomunyu lolaka lokukhuluma okubi kususenini kini kungabi yingxenye yenu. Nxa sikhangela lumbhalo siyananzelela ukuba okokuqala ilizwi likaNkulunkulu liyasikhuthaza ukuba thina sigqoke umuntu omutsha ofanana loNkulunkulu ekulungeni lebungcweleni. Abantu abaningi lobo umuntu esithi mina sengikuye uNkulunkulu sengizinikele impilo yami kuye kuyabe kungakhani ukuthi umuntu lwana omdala kaselaye. Umuntu lwana omdala ntsho kumele umkhiphe izenzo wawuzenza kudala ungasazenzi. Nxa abantu babekwazi ukuthi wena vele ungulo owenza lokho lalokhiyana, kumele ukuthi nxa usugqoke uKristu usugqoke isembatho esitsha esokuthi wena ungumuntu osuphila ulandela uNkulunkulu, kumele izenzo zakho zikhanye ukuthi uphila kanjani. Baningi abantu abathanda ukuqamba amanga loba nje umuntu engakhuluma iqiniso. Siyathikathe sokulabo makhala ekhukhwini uyathi ufonela umuntu uthi usungathi ngaphumelele umzethu asengiseduzane lawe khonapho, kodwa kwazi ukuthi ukhatshana la ukhatshana vele uzathatha isikhathi esiningi engafiki. Ngiyakhumbula omunye ngaye ngamfonela wathi sengisekhoneni khonapho ngacabanga ukuthi usekhoneni eduze kwahlala ihola umuntu engafiki. Ngakho uNkulunkulu uyasikhuthaza ukuba ezwini lakhe lapho ukuthi singaqamba amanga. Kodwa kanti-ke ebesekhangela into yesibili ekhuba abantu abaningi ukuzonda. Siyazi ukuthi abantu abaningi baba lolaka nxa siphilisana empilweni kumbe ezimulini zethu kumbe emsebenzini kumbe labo makhelwane. Yebo, kuyafika isikhathi lapho esizazondisana khona. Yikho iBhayibheli isithi nxa suzondile kodwa-ke ungavumeli ukuba ilanga lize litshone kulokhu uzondile. Dinga isikhala sokufonela omunye umtshedala phana siphambenisene emsebenzini. Ngiyaxolisa lami ngoba lapha ilizwi likaNkulunkulu lithi lona ungekele ukwenza lokhu usunike usathane isikhala sokuba akugwenxe.
Akuyiphethe mfundisi.
Babasithandazela abalaleli bonke abalaleleyo, baguqule inkulumo zabo, baguqule izenzo, baguqule indlela abaphilisana bona bodwa bezimuli kumbe bephilisana labo makhelwane. Siyathandaza ukuba umoya engcwele abancede abasize ngegama likaJesu. Kulabo kabagulayo abangezwa kuhle baphilise uNkulunkulu ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisifanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Emdlalweni yalamhlanje ke Premier Soccer League esaqhubeka iCape United inqobe inqotshwe ngelengezi platinum 2-1 kwathi ke iwange yona yanqoba iTel 1 1-0. Ngesizweni ke abafana bakagodlwayo behaya umoyi uJoshua Mqabukonko.
Latela zimbuze, ikumbese tula vetugi, pakweza ngokako, abanye begeza ngamanzi, uze nsundi abe nsundu, kaliwe siziba sase Rhodesia, kundi amanzi vele, eyakhupha abamhlophe esizibeni, zavula ukudela inkabi zasijunga, bhulukwe lendoda eyodwa, eyikhowa lishumi lamadoda, ijube elimhlophe, elakho isidlele, kwahlala imkhombazana, wena owembe umgodi, wangawutala, owavula inkundla. Wasileli zikhawu, wathutha umbilo wasentumbane, hetaselimanzi, abaye bewuvula, belomileyo, unawunawuya, namhlazana kuwayisuye, usuluba bemphethe, obulawayo, bamnika phansi laphezulu, kanti sebuze konkonjane, wayezizweni, ungahamba yedwa, ejezwe intonga yakhe, abaye behamba namabutho, bekade ngenganunu, ama-AK-47, umdlala wethu.
Abafana bakagodlwayo ke besithi Joshua Mqomo. Singakahlukani ezinye zendaba ebezikhokhela abaculi bezimbabwe abahlala kwele South Africa lamhlanje labo bebeqhuba umcimbi omkhulu eBerea Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi kaNkomo. Njalo ke iningi lithi ukusilela kwamafutha ezimota okuhambisa lamagetsi kulokhu kuqhubekela phambili. kubhubha abayisithupha engozini yomgwaqo eChachacha. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.